Mushakabvusa Rezengwe avo vainge vaine makore makumi mashanu vakapfurwa nemapurisa vari mumotokari yaifungidzirwa kuti yainge yabiwa kuHarare mwedzi wapera. Vazingwe avo vaizivikanwa semutengesi wemabhanana kumhangura nemuchinhoyi vainge vauya muchinhoyi kuzohodha mabhanana ekuzotengesa apo vakakwidzwa motokari yerudzi rweToyota Wish yaifungidzirwa kuti yainge yakabiwa. Mudzimai wemufi, amai Salombere, vanoti murume wavo ainge asiri mbavha asi mutengesi wemabhanana sezvakapupurwa nevanhu vakawanda parufu. Amai Bere vanoti zita remurume wavo rinofanirwa kuchenurwa.
Ndanachifunga kuti vasati vakomba nzeta mhuri. Ndanachifunga kuti aivabudisa sekubudisa kwavakamboita kuti imwe yembavha tauraya ikafira ipapo. Because ini murume wangu ndiye ega akangozikanwa kunzi akafira ipapo. Saka vanhu pavakangonzwa izvozvo vakabva kuti murume wangu ndiwo mbavha yacho yaurayiwa. Asi zvichidzikanwa nenyika nemhangura yese, even tinoi mavendors, even vamwe mumashopu vanotovaziva. Because murume wangu aizikanwa anga achishanda kufarming city kudhara. Akazobudawo basa kufarming city akatanga kuita basa remabhanana ero ranga asiri munhu anonzi haazikanwa. Chandiri kukumbira ndechekuti ngavataure sekutaura kwavakamboita panews kuti imwe mbavha yafira panzvimbo.
Amai Bere vanoti mapurisa haana chavakabatsira nacho parufu kunyange kutumira mashoko enyaradzo.
Hapana munhu akambouya pano, ndakangozvikwirira ndikaenda kuchinoi. Ondinongosvika mapurisa achinditamudza chitupa chake nefoni yake nemabhanana anga ahodha. Anga asara pane mamwe akaraswa achinzi anga azara ropa. Ndozvinhu zvandakanditambidzwa pari kusvika pari nhasi hapana kana mumwe wemapurisa ati asvika pano.
Sekuru wemufi vanonzi vamunashe Chitsa vanoti chiitiko chekufa kwemuzukuru wavo hachina kuvafadza semhuri uye vanotarisira kuziva kuti zvakaitwa nemapurisa zviri pamutemo here.
Chiitiko hachina kutifadza, ndo chokutanga. In fact chinhu chakatishoka, asi still tine tariro yokuda kuti tinzwisise kuti mamezhas akatorwa nemapurisa ndo angari best rekusevha mainnocent lives. Nokuti pane rumwe rutivi tinonzwa sevanoramba vachi sepanonzi haasati atiriwa kuti anga asiri part and parcel yematos.
Vachitsa vanoti vachatsvaka magweta anoziva mutemo kuti varipwe kupfurwa kwemuzukuru wavo nemapurisa.
Izvo ndo zviri munzira tatichifunga kuti kana mapurisa vatadza kutipa mhinduro yanotigutsa, then totsvaga vanoziva mutemo kuti vatibetsere kupinda munyaya dzemutemo.
Mumwe mugari wemumhangura Muzvari Cleopatra Gamanya, avo vanoti vakaziva vazingwe makore gumi apfuura vakapupurawo kuti mufi anozivikanwa nekutengesa mabhanana.
Semugari wemhangura yebuying and yekutengesa yesevenda ini ndakatanga kugara muna 2012 dzaipakitawo izvozvo.
Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West, Inspector Clemens Mabwazara, vanoti nyaya yekupfurwa kwavazingwe yava mumatare edzimhosva ayo achazeya kuti vaone kana paine pakakanganiswa sezvo mapurisa aiita basa ravo.
Papa munhu panovhurwa doketi resati, pavhurwa asati ndeti doketi zvoinvestigeti, then kana zvainvestigetwa zvoenda kukoti, koti ndiyo inopa fedhiki kuti mafira akaita munhu uyu anga nyaya ingapesiwa sei nemafira akaita munhu, then the court will decide. Isu semapurisa tetongomirira the fedhiki that will be given by the court.
Muna 2018 mumwe murume vamuchesa achatsama vakapfurwawo nevanofungidzirwa kuti mapurisa kumaobhura muHarare vari muhofisi mavo, uye nyaya iyi yakaendeswa kumatare edzimhosva sezvo hama dzake dziri kuda kuripwa. Mapurisa anonzi aipfurana nembavha. Mugore ra2000 mapurisa akawanikwa aine mhosva yekukonzeresa kufa kwevanhu gumi nevatatu munhandare yeNational Sports Stadium pamutambo weZimbabwe neSouth Africa, apo mapurisa akakanda utsi hunokachidza zvakapa kuti vanhu vabude munhandare vachitsikana vachiedza kutiza. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.